the beat, Jay.
Yemba ndiri ku high school ndichizinoka be. Starangu ra esa shayiko pane manoise me. Yeah. Four. Arimba ndiri ku high school ndichizinoka be. Starangu ra esa shayiko pane manoise me. Yeah. Ego na chikoro ndovainziva ne future yakajeka. Yakajeka. Munhu wese ane nguva yake usarove ne pressure. Takafundiswa grind anoona akatirera zvakanzi hadira life inoda kuhadira takaratidzwa goridhe anoona akarichera handirwadzive kana ruri wangu nokutambisa fear uzainewo kuti nhasi ndini mangwana ndiye ya zvimwe chazondibatsirawo mangwana ndizivestokda offside pramunhu ari clear but yeah, yeah, yo get I'm a sini my idea vampu acho unongoone my idea pari kutanga dhirwe nomaku kanipa wani fenda kaboka fu hapana laki kana kui kana kui wambo zwana kupi kuzikombe ya nevamu itzitori hora fu chinondifadza kuona vezera rangu wachiwini ande jesa kumberi parikuna ngo vanorwadziwa vanongoda kuti iwe warange wachiwini ande katesa kumberi ya vanorwadziwa arimemba ndiri ku high school ndichizinoka be starangu raisa shayiko pane manoise me. Egona chikoro ndovainziva ne future yakajeka. Munhu wese ane nguva yake usarove ne pressure. Takafundiswa grind anoona akatirera zvakanzi hadira life inoda kuhadira takaratidzwa goridhe anoona akarichera handirwadzive kana ruri wangu nokutambisa fear
dzimwe nguva kune rima dzimwe nguva kune zuva zvakawanda zvaindinetsa zvakavhura life is full of changes ndinozviziva ini zvekutarisirwa pasi ndozviziva ini mangwana achauya chero zvigare mazuva richabuda mangwana achauya chero zvigare mazuva richabuda ndinonamatira favor dzimwe nguva ndinopererwa ndinonamatira favor ndimbomirawo kukwereta ndinonamatira favor dzimwe nguva ndinoperewa ndinonamatira favor ndimbomirawo kukwereta
arimba ndiri ku high school ndichizinovabi starangu raisa shayiko pane manoise me. Vaigona chikoro ndovainziva ne future yakajeka. Black boy.